takwanisa sevamiriri vevagari kuendawo kuparliament kunosangana neutungamiri hunogara muportfolio committee yelocal government kuti titure zvichemo zvedu nedzimwe nhunha dzedu. Takanangana neservice delivery, takananganazve nenyaya ye kuputswa kwedzimba nekudzingwa kwevagari mudzimba dzavo kuchitungidza nekunyatsime. Zvakarewo takanangana nenyaya yekufambiswa zvakanaka kwemari dzeruzhinji yatingati corporate governance kana kuti pachirungu public accountability.
Pamanga muchiitura nhunha dzevagari vemuchitungwiza, matambirwa sei?
Takambirwa zvakanaka chose necommittee iyi inogara nhengo dzeparamende. Zvakare vatipa nguva yakanyatsokwana yekuti titsanangure nekutambira nhunha dzedu nezvitemo zvedu zvatiinazvo sevagari vemuchitungwiza.
Pane zvavimbiswa here nekomiti iyi kuti zvichaitwa kuti nhunha dzamatura dziwanikwe dzichigadziriswa?
Hongu, komiti yati iyo yanzwa zvese, nekuti tatura zvitemo zvedu komiti yazowanawo mukana wekubvunza mibvunzo yakasiyana siyana ichida kuti tijekese mune dzimwe nzvimbo dzevenge vachida kunyatsonzwisisa. Komiti yativimbisa kuti ivo vachazosara vogarawo pasi vozoita gwaro ravo rine marecommendations avo, vochizotipindurawo isu pane zvatingada kuziva kuti matanho ati aingatora iyo komiti kutibatsira panhunha dzedu idzi.
Manga murimi sangano rinomirira vagari rega here raenda pamberi pekomiti iyi kana kuti maamakati wandei?
Kwete, chetiri chitungwiza residence trust chete, nokuti tisu tainge tanyora kuna clerk of parliament vazvoma tichikumbira kuti vatisvitsirewo tsamba kuna asachigaro vekomiti iyi vanova honorable Irene Zindi kuti tinge tichisvika ikoko tigoturawo zvichemo zvedu. Saka tetiri tega kukomiti iyi.